rwendo rwaMugabe watikatyamadza zvikuru nekuti irwendo runouya rwemhando yakadai rwakapedzisira kuitwa makore 21 apfuura. South Africa inyika iri padhuze, asi tinoona kuti kuuya kwaMugabe muSouth Africa munhu auya akabata yandingati chipama chisina chinhu chekuti vatsvage zvinoraramisa. Isu senyika yeZimbabwe tiri kunyanyoda kuti titaure nevanhu vekuSouth Africa vaya vanotibatsira kuti ikonomi yedu inofamba zvakanaka. Nekuti tikatarisa ikonomi yeZimbabwe mamirira yakaita iko zvino izvi iri pamarumbana nzoro, uyezve tichiona kuti South Africa inyika ine ikonomi yakabudirira, inyika yave kumberi muno mudunhu redu reSADC. Saka kuuya kwaMugabe tinoona kuti ndo zvimwe zvavaita kuti vasimuke vakananga kuuya kuSouth Africa.
Asi Zimbabwe inodyidzana zvakanyanya neSouth Africa, ko chii chakakonzera kuti vaMugabe vapedzisire kushanyira South Africa zviri pamutemo muna 1994 semaonero enyu?
Izvo zvatondikatyamadzawo, zvinhu zvandanga ndisina kumboiri kana ndakazvitarisa kuti kubva Mugabe chiwa vakapedzisira kuuya kuSouth Africa muna 1994. Asi maonero angu ndeyekuti vaMugabe vari kuona kuti South Africa inyika inovayabudirira, ende South Africa neZimbabwe pagara panga pane kuwirirana kwatanga tichiita, kutengeserana kwatanga tichiita. Hakuna imwe nyika yatingabhenefita zvakanyanya sezvakaita South Africa. Kune maZimbabweans anova akawanda chaizvo akontributawo kuti ikonomi kusouth Africa ive inenge ichivandudzwa zvakati o. Saka ndinoona kuti vaMugabe kuuya kwavaita vaonazve kuti kwavaida kumbomanya vachienda kuna naChina, kuna nani kunyika dziri kumusoroko, havana zvavanga vachikwanisa kuti vaye nhazvo. Saka vati zviri nani, tiende pahama yepedyo inova South Africa. Uyezve ndinoona kuti vaMugabe munhu ari kuona kuti haasisina time yakawanda, pamwe ari muofisi, pamwe inyaya dzekuti wada kusevagadzirisa marelations eZimbabwe neSouth Africa.